This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 9, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 155775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nechiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinatiherenga vanyika yekuti pezipezi panaipa ndigova dzikafu vanhu vogovha according to their part affiliation. So ndodambudziko ririko ende echiguru manjero.
Mutungamiri wemDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti nyaya yekusarura vanhu pakupa chikafu inofanira kumira. VaFortune chasive ZANU-PF vounza budiriro kumazoe kwa anumirira. ZCTU inoti vashandi vakawanda munyika votadza kubhadharwa nemakambani avo. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti vakatonyora tsamba kuUnited Nations nemamasangano anopa rubatsiro vachikumbira kuti Zimbabwe ibatsirwe nechikafu sezvo zvinhu zvaita manyamamire nerongo. Vatsvangirai vanotiwo vamwe vanhu vakawanda vari kugununʼuna kuti bato reZANU-PF riri kuita zvematongerwo enyika panyaya dzekugovera vanhu chikafu. Vatsvangirai avo vanga vachifamba matunhu akasiyana-siyana vanoti vanhu vakawanda havana chekudya. Kunyangwe hazvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakati vanhu vose vanofanira kupiwa chikafu pasina rusarura. Izvi handizvo zviri kuitika. Mukuzeya nyaya iyi tabata vatsvangirai.
Ndinatiherenga vanyika yekuti pezipezi panaipa ndigova chikafu vanhu vogovha according to their part affiliation. So ndodambudziko ririko ende echiguru manjero. Saka mukazonzwa zvonzi kwakati kwarwiwa chikafu kwakati kwati ndo zvine zvakonzera izvozvo. Isiri kuti government must be able to respond to the massive starvation threat iripo with a non-partisan view with the response of responding to the national crisis here, food shortage.
Imi makambonyorawo here tsamba kuhurumende kana iwo masangano anobatsira kuti aiwa zvinhu hazvina kumira mushe guno?
Ndakatonyora tsamba kuUN nemaagencies akawanda ndichiti kuno kumutsanyeberwe kuti hakuna nzara, kuno kune nzara yakaipa and tinotoda international support kuti tikwanise kupfula nyaya yenzara iriko gurini.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti vashandi vakawanda munyika vatarisana nedambudziko guru rekusabhadharwa mari dzemihoro nemakambani avo. Izvi zvinoteverawo kuratidzira kwevashandi veNational Railways of Zimbabwe vachirara kufekitari yekambani yavo kuLokingva Marshalling Yard kuRugare muHarare. Vashandi veGMB vakambopedzawo mavhiki akati kuti vachirara panze pemuzinda wekambani yavo muHarare. Kunyangwe hazvo vakuru vemakambani vari kunzi vari kudya noriva, vashandi vakawanda vari kunonga svosve nemiromo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMoyo.
Haisi nyaya yokuti iri kutanga kana kuti kugumira paRailways. I think ndiyo dambudziko riri kusangana nevashandi vakawanda muZimbabwe. Tingangoona vakawanda vachiita zvakafanana neizvozvo kuti havasi kutambira kwenguva yakati kuti makambani akati wandei chaizvo. Asi ndekwekutanga kana kwechipiri kuona vashandi vakutotanga kuenda kunogara kukambani nekuti pavanogara uko dzimba dzinenge dzisipo, vana vadzingwa kuzvikoro, vame vari kushaya mari yekutenga mishonga ndiyo matambudziko aripo munyika tingi zvinondoratidza kuti hapana chakanaka muZimbabwe
mambo yedza here kutaurirana nehurumende nematambudziko aya
tine nguva chaizo tichitaurirana nehurumende maparastatals aya tine makomres edu anoorganiza masectors akadaro maunions mana chaiwo ari kurailways vagara vachitaura nezvazvo pane musangano yakawanda patinosanganisa ministry yetransport ministry of labour management yerailways asi hapana zvatinotaura navo zvinotibatsira nguva dzakawanda tinongotaurira kuti zvinhu zvakatiomera
avo vanga vari munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa tine hurukuro nava Fortune Chasi mumiriri wemazowe South mudare reparamende nezvavari kuita munharaunda yavo tatanga nekuvabvunza mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvekudya
ndingotiwo nhindi El Nino yakatiafekta zvakatikuti panyaya dzechikafu sekuziva kwamurikuita macrops mamwe akaafektwa hatina mwanga akanyanya kushata anenge akuita nani nemvura yakadinaya the last few weeks akati akutarisira kuti although pane dambudziko rechikafu harisisina kunyanya kushata sezvazvakandenge zvakamboita mazuva apera
asi kavamwe vari kumbogunun'unawo vachasi kuti panyaya yekupa vanhu chikafu vanoshaya ava pari kumboitwa zvematongerwo enyika zviri kufambawo sei mudunhu renyu
kwangu kuconstituency takanyatsojekesa munhu wese sekutaurwa zvakaitwa nemutungamiri wenyika kuti panyaya yenzara hapana kuti indo yebato ripi so kumazoe south hatina dambudziko iroro tiri kungotorana sevanhu vamwe chete
matiwo pane mamwe maprojects amuri kuita munharaunda yenyu ndeapi aya
tiri kuda kuzama kuti tishandise nyaya yeirrigation water bodies aripo madam irrigation program yakatangwa nehurumende tirikuorganiza vanhu vari mumaareas iwayo for example muglendale tiri kuronga mhuri yemuglendale tikwanise kuita peri urban agriculture nekuti vari munyasi nedam voirrigata throughout pane equipment yatakawana saka tine maprojects akadaro anoda kusvika inongoti 12 throughout the constituency saka ndovatiri kufamba navo tichi neka shuwa kuti vanhu vakutanga kuita land prep ende vakarongeka zvakare vachidziva kuti equipment yavakawana inofanira kunge ichibhadharwa saka tichiita maarrangements iwayo kuti zvifamba nekutrayawo kuti tibatsire vanhu vari nemamwe macrops asiri atajaira echibage like masmall grains nembambaira necassava so that tinobatsira hurumende kuti isanyanye kurudza mari iri kutaika pakutenga chibage
saka makakwanisa kuti muwane zvekushandisa mumadiridziro ezvikupi chaizvo
government ine program yakuita irrigation
mumiriri wemazoe south mudare reparamende vafortune chasi vari parunare kumazoe kwakare
It's a pressure
now what shift you
are it's a bell yeah
na faza my sister na faza munu wese masita doro tadira bazita faza bari bazita faza kana ma ancestors yeah waya waya
inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the dancer father magatera studio 7
waya waya muza waya waya mufanzi hangu
Iko zvino yasvika nguva yekuti chimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye Vicky Rega Rega ntiri muWashington DC. Nasi taita rombora kanaka kunge tichienderera mberi nehurukuro yatakatanga svondo rapera namuzvare Tariro Tandi, avo vanoti ivo vakatanga sangano rekubatsira madzimai nevanasikana vanenge vabhinywa. Tinokuchingamidza izve nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Tariro Tandi. Tichienderera mberi nehurukuro yedu, mukatitsanangurira kuti sangano renyu iri rinonzi chii?
Rine sangano rinonzi Netariro, translated kuchirungu with hope. Sangano iri rinoshanda zvikuru sei nevanhu vanenge vawirwa nedambudziko rekubatwa chibharo nenyaya dzesexual violence. Rinoshanda nemadzimai, vanakomana, varume, chero munhu anenge angowirwa nedambudziko irori. Kukura kwangu kwese nezvese zvandakasangana nazvo nebasa rangu randinoita, ndinoona kuti nyaya idzodzi dzekubatwa chibharo, nyaya dzesexual harassment, dzesexual violence, inyaya dzisingajaiririki.
Tiri panyaya iyoyo, mungatipowo nhoroondo yekuti zvakafamba sei kune vamwe vakateerera vanogona kunge vachizodawo kuwana kushingiswa kubva kwamuri?
Ndingati inini ndine makore 8 ndakushandira kuti ndiende mu9 years. Ndakabatwa chibharo nemupriest wekunzvimbo kwataigara kumusha kwarusatiku. Saka zvinhu zvakangokura zvichindishungurudza kutambudzika nazvo, nekuti pamwe pacho handina kukwanisa kutaurira munhu. Amai vangu vanga vasipe, hapana munhu akakwanisa kutaura. Pandakazozvitaura munhu iyeye akanga aakutorwara muda kutofa. Ndingati zvakakura zvichingondinetsa zvichinditambudza. Ndazoenda kuyunivhesiti ndakawirwazve nedambudziko iroro neumwe lecturer anga wepayunivhesiti pandanga ndiri. Saka ndakabva ndanguo zvaizvo kuti unosvika pakuti saka ndofunga pane dambudziko randinaro inini, nekuti zvinhu kana zvakadai zvichiramba zvichiitika muupenyu hwangu zvinoreva kuti pane pandisina kunyatsokukwana, kana kuti sezvinongotaurwa nevanhu ndine munyama, kana kuti ndo zvakakodzerana neni. Saka ndingati kunyange izvozvo zvakanga zvaitika kwandiri ndivo zvimwe zvezvinhu zvakanga zvandifanikidza kuti ndide kuti ndiite zvemutemo. Mukukura kwandaiita ndainzwa nyaya dzakawanda, ende kazhinji zhinji vanhu vakanga vasingasviki pakubetserwa zvinofadza, kana zvaunoona kuti munhu uyu abetserekana. Saka ndozvakandipa shungu yekuti ndide kuti ndiite gweta ndizokwanisawo kubatsira madzimai nevana vanenge vachiwirwa nematambudziko akaita seiwayo.
Vanenge vachida kuwana rubatsiro kubva kusangano renyuru vanokuwana ipapi?
Ndingati izvozvizvi tichiri kushandira tiri kwarusato kumaruwa, kwakaita sekwanarusato sanga kwandakakurira kunonzi kusenteresa. Hakuna mapato akadaro anokwanisa kuti angazvishanda nevanhu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Tariro Tandi vesangano reZimbabwe Women's Lawyers Association, asi pari zvino vakatangawo sangano ravo rinobatsira madzimai nevanasikana vanenge vabhinywa rinonzi Netariro. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tatenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous.
Kana vanenge vaakutsvaga varume vanenge vakati vechikuru, kana kuti vatingati isusu vanenge vaakuita atingati maintergenerational relationships, kudanana nevarume vezera repamusoro, nenyaya yekuti varume ava vanenge vaine mari kana kuti vanenge vakashanda kare, zvokuti iyo vasikana nenyaya yekuti vanenge vatambudzika vanongozoti ndazviwanira pano kunhonga dhora parume.
Mangwana muchirongwa chedu cheYouth Forum tiri kuita hurukuro namukoma Leo Munyono wesangano reStudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team, kana kuti SEIWAT. Musakanganwe kuteerera hurukuro yedu iyi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives, upenyu hwedu.
Tino kutambira ene mufaro, muchirongwa chedu, upenyu wedu, umotino tarisa atuatuno sangana na zomu upenyu. Anokunzira ichirongwa ichi, ndini jonga kandemiri, ndiri mu Washington DC. Nasi taita rombara kanaka rekubata muimbi Raymond Majongwe vamunoziva zvakare vachitungamira sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe semunyori mukuru Majongwe nevamwe vaimbi vanosanganisira Steve Makoni na Mukanya Thomas Mapfumo vakakokwa kuti vange vachitandadza vana veZimbabwe vari kuBritain pazororo reIndependence. Tinogamuchira ine mufaro paStudio 7 vaMajongwe.
Aya ndini kwazai mimi apereri akatera ipangwa ino.
VaMajongwe tiri kunzwa kuti muri mumwe vaimbi vari kuenda kuno tandadza zvizvarwa zveZimbabwe zviri ku mhiri kwemakungwa ku England kana ku London panguva yezororo re kuzvitonga kuzerere independence. Mungati taurira pamusoro perwendo uru.
Ini na mukoma Steve Makoni, pamwechete na mukoma Mukanya, vana baba vangu pakuimba. Tinenge tinowana kuLester musi wa 16 nemusi wa 17 kuLuton tichiedza kungoonesana kuti nyika yeZimbabwe tiri kuenda kupi, tiri kuziva here kwatakananga kana kuti tiri mutsango.
Vazhinji havazive kuti vaMajongwe vari munyaya dzemimhanzi, vatsanangurirei kuti zvakamira sei?
Havandibvumira ipapo chete. Vamwe ndiri kuona vari kunyora vachitondituka kuti Majongwe akakora, Majongwe ndeyeZANU-PF, vamwe vachiti Majongwe mutiyayo. Ini hazvindishamisi, ndiri mwana weZimbabwe ende ndine kodzero iyoyo. Chinonetsa ndechekuti kana vanhu vasinganzwisisi kuti muti wemutamba unokura sei, vajaira maorange vakaona mutamba nekuti havaunzwisisi, vanoti hawakaomarara, haudzwisi zvakanaka, unobereka kamwe chete pagore, unominzwa pamusana pekuti vanhu havasati vanyatsonzwisisa. Ini ndiri muimbi, ndakabarwa ndiri muimbi, ndine maalbum kuburitsa randaburitsa nhasi rinonzi Zimbabwe ndiyedu tese ebindereki 43. Vakawanda hungu wanga kahadzika, asi vanoziva nzeve yangu inonzi Dhiziri kuChinoi. Vamwe vanoziva dzimwe dzechindevere dzakawanda, asi chiripo ndechekuti inini ndiri mwana weZimbabwe. Ndingave muchipi mukobvurupfupi, ndiri mwana weZimbabwe. Ende tikatarisa kune vamwe vaimbi kuti vakatokora kudarika ini vaimba vanotori nembiri, zvekuti ndochamusika kuti chinobva chazonyanyoshata kuti ndakora chii, izvo hazvindibveri kumashure. Ende ndiri munhu ari confident ndakakora kudaro. History yangu nenhoroondo yangu kuvana veZimbabwe vari vana veZimbabwe vari honest vanoziva kuti muno muZimbabwe vakatorerwa passport hurumende yamugabe vangani.
Musambo unoimbwa navaMajongwe musambo wemumhanzi upi?
Ini ndinoimba zvese, ndinoimba dzechindevere vachazviona. Nokuti vanhu handiri vana kuwanda madoubting format vanoda kutanga vabata maronga. Ndichange ndiripo kuti vaimbira dzechindevere, ndichange ndiripo muti vaimbira Chimurenga, ndichange ndiripo muti vaimbira protest music yedub poetry. Inini ndiri munhu asi inspiration yangu huru ndeyekubva kwaMukanya. Mukanya ndakafamba navo kubva ndiri mwana mudiki ndikaenda kuchikoro. Ini naMukanya tine ukama, ende ndodavira kuti pandichanodzoka kuvhiziti yekuBritain iyoyi ndichadzoka kuZimbabwe nealbum nyowani randinenge ndichiti ndakarekodza naThomas. Ndeurongwa huripo.
VaMajongwe vakawanikwa sei vachipinda pakati pevaimbi vatatu ava vari kunoridza kuBritain?
Vari kusponsa show iyi, vakandonyorerawo vakandikumbira. Vakati tiri kuita show yeChimurenga yeZimbabwe, vanhu vakawanda havasati vambokuona ikuno. Handidi kutaura zvakawanda pamusoro pezvamwe vaimbi, asi vakanga vaitaura kuti haiwa vamwe vaimbi vese vane mbiri kuZimbabwe tavaona. Inini ndimi watisati taona.
Mune chikwata here vaMajongwe?
Ndine chikwata chandabva kutanga kuimba nacho kubva muna 2000. Chikwata changu chinonzi Freedom Orchestra.
Aiwa, tinokutendai vaMajongwe nekupinda pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndinotenda vana veZimbabwe.
Manga makateerera kune muimbi vaRaymond Majongwe vanozivikanwa zvakare vari munyori mukuru wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ muchirongwa chedu chatinotarisa zvinoitwa nevana veZimbabwe. Anokunzirai chirongwa ichi, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti nyaya yekusarura vanhu panyaya yechikafu ngaimire. ZCT yogunun'una nekusabhadharwa kwevashandi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonekai, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina, kips tube munhau dzechirungu.